Zimbabwe, and welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye.
In South Africa, we can go on the steps of Parliament and yell with an loud voice that Jacob Zuma is an idiot and no one will do anything to us, but you can't do the same in Zimbabwe. I'm like, of course I can do the same in Zimbabwe. I can leave my house, go into town, and go on the steps of Parliament and yell with an loud voice that Jacob Zuma is an idiot and no one will do anything to us.
Today on Live Talk, we're discussing the importance of performing artists and their broader meaning of their work. But first, let's take a look at what is happening here in the United States. World leaders gather for their annual meetings at the United Nations starting Sunday. And wars in Gaza, Sudan, and Ukraine will be the center stage. VOA UN correspondent Margaret Bashir has more.
This year's United Nations General Assembly will take place against a bleak global backdrop.
We see out-of-control geopolitical divisions and runaway conflicts, not least in Ukraine, Gaza, Sudan, and beyond.
The Gaza war is approaching its one-year anniversary, with more than 41,000 Palestinians killed and 100 hostages taken from Israel still in Hamas captivity. But progress toward a ceasefire is unlikely at the UN gathering.
I don't see much traction. I think both sides, in this case Hamas and the Israeli prime minister, seem to be gearing up for a protracted war, protracted conflict.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Palestinian President Mahmoud Abbas are certain to focus on the war when they address the General Assembly on Thursday. Ukrainian President Volodymyr Zelensky is also expected in New York. More than 2.5 years after Russia invaded Ukraine, peace remains elusive. Zelensky is likely to make his case for more military support and long-range weapons during a Security Council meeting on Ukraine on Tuesday and at the General Assembly on Wednesday.
For Ukraine now, the big challenge is to stop Russia advancing in eastern Ukraine. The future of the war will be decided on the battlefield, not in the UN.
Russian President Vladimir Putin will not be coming to New York, but veteran Foreign Minister Sergei Lavrov will. Diplomats will also meet to discuss the war in Sudan. Despite multiple international initiatives, there has been no ceasefire, and 17 months of fighting has displaced over 10 million people and pushed millions more into hunger. New faces at the UN this month include British Prime Minister Keir Starmer and Iranian President Masoud Pezeshkian. And U.S. President Joe Biden will make his final UN appearance.
I think there is still some respect for his engagement with multilateralism, but I think there's also a lot of regret that he didn't give the UN a greater role in dealing with the war in Gaza.
Following two assassination attempts on former President Donald Trump, VOA asked if the United States could guarantee the safety of more than 130 presidents and prime ministers who will be coming to New York City.
We have pulled out all the stops. New York City has police everywhere. Diplomatic security is supporting Secret Service to also provide security for all the heads of state who will be here in town.
The Secretary General will kick off the marathon week of diplomacy Sunday with a 2-day-long summit of the future, which aims to reform the UN system to handle new challenges, including climate change and artificial intelligence.
We can't create a future fit for our grandchildren with systems built for our grandparents.
Negotiations on a substantive pact for the future have been difficult, but it is expected to be adopted. Margaret Bashir, VOA News, the United Nations.
Thank you there, Margaret. Today we are discussing the importance of performing artists and the broader meaning of their work. This comes at a time when Zimbabwean comedian Lenmo Janasi has made it to the finals of the Africa Has Got Talent and stands to win $1 million should he win the competition. Meanwhile, the family of the late legendary singer Oliver Mtukudzi will be honoring his legacy and holding the Oliver Mtukudzi International Festival of the Arts at his Pakarepae Arts Center in Norton. Some popular musicians, including his daughter Selma Mtukudzi, will be performing at the show. Let us take a listen to the late Oliver Mtukudzi at one of his events. Performing at one of his events with Winky D. Please stay tuned as we take a short break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. But we're currently having some technical problems, but we'll share the stream later. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. To discuss the great work of performing artists, we are joined by Chimurenga music guru, the legendary Thomas Mafumo, and the creative director at Mirajo Productions, Nick Zemo, who is also an artist by profession. Welcome to the program, gentlemen.
Thank you very much.
But before we get into our discussion, let's watch a clip of the performance of Mukanya in Harare when he returned home after a long time in exile. Nemi Mukanya makanzwa sei apo makambodzokera kumusha mukawanikwa imi muchiridza muHarare.
Vaziri zvakafadza zvikuru ngozi takanosangana nehama neshamwari dzatanga tapedza makore tisingaone. Kumusha kwedu ndokune vanhu vedu, kune hama dzedu dzese.
Tinomboverenga mumapepa naumu kuti hanzi makanzi mina wiki newechivhayo businessman uyu anga achida kukupai $500,000 nemba kana mukadzokera kumusha kunogara ikoko. Nde ichokwadi hereje?
Handi ichokwadi, ndo zvavaida kuita izvozvo.
Akatokufonerai here kana kuti zvakafamba sei?
$10,000.
Wow. Ah, muvamati chimanje.
Aiwa, ini ndinodira kupindura hangu.
Ehe.
Ndakaramba ndakanyarara.
Ehe.
Azodzokera apa, akazondifonera akudzokera zvakare. Ndakudzokera kumba ndikati aiwa wikineri wofamba zvakanaka.
Saka hamuna kubwaira pakataurwa nyaya dzemari idzi.
Ndikati aiwa unondimhoresera mhuri yako.
Oraiti. Aiwa, pakanaka Mukanya. Tombofunza zvakare, pane mukomana uyo wekuZimbabwe, Lenmore Jonas, ari kuita zviri kusetsa vanhu paamerica Has Got Talent. Muri kumuonawo sei?
Ndakamuona patv apo.
Ehe.
Zvinhu zvinofadza sereki, zvinofadza zvikuru kuti tine vana vechidiki vane talenti yakadaro. Asi zvinhu zvatinoshuvira ndezvekuti vana vanofanirwa kukurudzirwa ka. Ega zvino vakatadza kukurudzirwa nezvavanenge vachiita izvi zvinofamba here? Hatidi kuti mwana ari kuisa effort ega zvaari kuita. Ndiani ko ari mumwe ari kumubatsira kuti zvinhu zvake zvinyatsofamba? Ega.
Aiwa.
Mwana uyu ane tarendi, tese tese takafara kuti aha, mwana wokumusha here ndozvaaita izvi. Achitosekesa vanhu vemuno muamerica akaita zvinhu zvandakafara, ndakafadzwa zvikuru. Asi ndezvokuti kumusha kwedu uku hatitarise matarenzi evana kwetu.
Aiwa, pakanaka. Mombobata makadaro Mukanya. Regai timbotora vaZemura. Mr. Zemura, welcome to the program. I know you are on a really tight schedule.
Mazvita enyu. Thank you.
Yes, you're a filmmaker yourself and also an artist. Can one really live as an artist or on arts in Zimbabwe?
Well, it's been proven before and it's happened. Whether it is because of somebody's own proficiency or just circumstances that line up at the right time, yes, one can do that. But it's very difficult. It's not something that you can just wake up and say, you are going to choose and be a faint-hearted person and expect to make the living that an artist desires to make. But within the context of Zimbabwe, you can say yes, you know, because one can make as much as somebody who's going to work in Zimbabwe as well. But when we are talking about artists making a living, we are rarely talking about artists making the same salary as a civil servant. We are assuming or we want to pretend that they should be making a comfortable enough living to say they're a celebrity. So when that becomes the standard, then maybe not. We have a handful of very successful people who are in music. Kanya was very successful when I was growing up. You know, Tuku was successful. One of my favorites, and I think one of the most unsung heroes is Leonard Jakata. If you think of him, his journey and where he is now, that's success at every measure, you know.
And coming back to America Has Got Talent, and we see Zimbabwe Jonasi performing there. How easy or hard is it to come from Zimbabwe and be able to perform in front of a foreign audience?
As we've been seeing Jonasi doing. The stars have to line up in I don't know how many times over. for you to be, it is sure that it's difficult to do even when you live here in America. And now, let alone that you're coming from Zimbabwe, to make it the first round, the auditions, the preliminary round, to have that kind of reach, impact, and even appeal is so difficult. So let people never underestimate what he's accomplished in life. We may never see somebody come to that level again in our lifetime. So this is really huge for us as Zimbabweans, for us as artists. And I'm not saying we should hold America as the standard, but it is the standard. If you can make it in the United States, I think you can make it anywhere. So while I agree, it's harder to make it in Zimbabwe, because it's almost impossible. But I would appreciate what Lemo has done, and I've had the pleasure of meeting with him and watching him perform. It's just an amazing thing.
Thank you. Please stay on the line. Ndombodzoka kwamuri mukanya. Tirikuona kuti mhuri yekwamutukudzi vane ivo show yavari kuita pakare paye mangwana. Zvakakosha sei kuti vaimbi varangarirwe?
Aiwa, zvinhu zvakakosha zvikuru, nokuti Oliver munoona kuti iwo akasvika kuno kuAmerika, akakurudzira nyika yeZimbabwe. Iye zvinezvi vese vari kwava vari kuimba mazuva anawa, ndiudzei kuti pane one ati ari uya kunoku. Kwakauya maBundu Boys, kwakauya Marshall nemaFour Brothers, kwakauya inini, kwakauya Oliver Mutukudzi. Zvinorevei zvinhu zvakadaro izvi zvinoratidza kuti chai ava vanhu ava vaiita music yekuZimbabwe, yeculture yedu chaiyo chaiyo. Noti zviri kuitika izvi zvekuti hanzi Zim Danso, chii chinonzi Zim Danso? Danso rinoiziva kuti kuinobva, handiti inobva kuJamaica. Eka mama akukurudzira zvinhu zvekuJamaica.
Saka imi mukanya muri kuti dai pawanikwa vanhu vanokurudzirawo zvechinyakare nezvimwe zvakadaro izvo?
Hapuna chinonzi chinyakare. Music yedu iculture yedu iculture yedu, hakuna chinonzi chinyakare. Kwete, tikatarisa piano kuti yakagadzirwa rini, yakagadzirwa kare kare, kasi tinoiti instrument yechinyakare. Aiwa, hakuna chinonzi chinyakare.
Aiwa,
pakanaka yedu, hapana chinonzi chinyakare. Zviri kuitika kuna Oliver izvi zvinhu zvinofadza zvikuru, kozi vakawanda vachaenda kunokurudzira kuti zvinhu zvifambe izvi. Totenda zvikuru kune whoever akaorganiza show iyoyi, noti ngai zvaramba zvakadaro. Asi government ngaionekwe ichiisa moo nhingi mafeelings mafeelers kunhingi zvinhu zvakadaro izvozvo.
Okay. Imimi pari zvino mukanya, pane zvamuri kushanda here muchiita zvamungada kuti vari kuteerera vanzwe, kuti pane new music here, pane mashows here, muri kuronga zvipi?
Ndine album yandiri kurekodha. Ndine mumwe music yandakaronga, mama albums achakawanda, but yandiri kurekodha music nyowani. Sati yanzwiwa nevanhu, kwete.
Ya, chimbobatai makadaro. Tombo, yakwamuri vaZemura. Yeah, what are you currently working on? Any new projects that people can look out for as a filmmaker?
Yes, we have a movie called The Transaction, which is in post-production. I think we are going to be releasing a trailer in the next few days. We have a television series called JKSI, which is a very interesting story about the cross-section of the African culture, our own traditional cultures, Christianity and life today. So I always try to tell people, like, imagine a child born and raised in Borodo, whatever, to not masala, whatever, not our chinos, how does the family react, how does the community react, how the people react, and we have a drama series that is coming. We are actually in production right now. They were filming today in Borodo. So that's something we're working on. And we are very excited because we're going to be releasing about three projects towards the end of the year. And
We are also bringing back Mr. Ababa, the television series. I think we're going to be filming later in November or in the beginning of December, just before the festive season. We are going to do a 10-part series. We have some people who really love the show, so they'll be happy to know that we are bringing it back.
Aiwa, pakanaka vazemura. Vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokuona ipapi?
Kunyanya pama TV stations in Zimbabwe. Mukatoenda nhasi patori ne something chiripo paNara TV, pane something chiripo ku 3K. Tichangobva kupedza a run on ZTN, and iyo Mstarababa tichazongera naye ZBC. Asi zvimwe zvatiri kuita tirikutanga taenda nazvo kuma streaming services. So tichakwanisa kuonekwa nemunhu wese vari kumba nevari kunze achakwanisa kuzviona. Tichaita mascreening ekutoenda chaiko kumaguta kubva kuLondon, Brisbane in Australia, we're going to Calgary, Canada, and the US. So we are going to be touring with films that will screen for Zimbabwe. Saka tichava zvinhu zvekuti kana vari varo vanoda kutsigira zvavo vachitaura zvavanotaura zvezvekuti tinoda kutsigira bhadhusha yachekutsigira vachawana zvekutsigira nekuti tichaya nezvinhu zvakanaka zvekuti vaone.
Aiwa, pakanaka. Meno, kana muine zvamungada kufunza mukanya musati maenda zvenyu.
Ini ndinofara, ndinoona kutaura nemi nhasi tichitaura pamwe chete paprogiramu chete namukanya. Ndiri fani yavo hombe. Hamene kana vacharangarira ndakatombeita interview I think muna 2004 or 2003 pavakamboya kuno kuWashington DC vachiridza kuVirginia. Ndinotenda zvikuru nekuvhura gwara kwavakaita nekuramba vachishanda kusimudzira nyika yedu yeZimbabwe. Ndinovatenda zvikuru kudaro. Big hero of mine.
Mukanya, muri kunzwa here zviri kutaurwa naZemura?
Aiwa, ndiri kuzvinzwa hangu.
Hanza mumwe uyu fani yenyu anofarira chaizvo zvimbo zvenyu, uyezve pane vazhinji vangu vachida kuti vapinde pachirongwa tichivafonera, but malines edu anenge asiri kuita zvakanaka. Asi todzoka zvedu kwamuri ikoko kuti tombotarisa kune vamwewo vana vanenge vachida kuita zvemitambo izvi. Mataura imi kuti zvakakosha kuti munhu akaita Salenmo Jonas atsigirwe. Zvii zvamungataurirawo vabereki kunzoko?
Zvinhu zvatinotaurira vabereki kunze nezvekuti ka ngatimirei neculture yedu, muri kunzwisisa? Tomira netsika dzedu nemagariro edu ezvinezvi takasiyiswa nevarungu, zvinhu zvedu zvataiita, handiti munopaona? Kana muchiona hatidi kuenda zvedu dhipa, tikada kuenda dhipa hamuzoda kutaura nei.
Taura henyu.
Ndoda kuti ndikutaurirei. Bhaibheri ramunoverenga izvi, handiti munoverenga meseji. Bhaibheri kana muchiri chanzi Holy Bible chichi, matestament chichi, handifunge kuti ndezvedu. Handionei nini kuti ndotsika dzedu nemagariro edu. Ko pakanga pasati paane Bhaibheri, isisu tainamata ani? Eka, tanga tisiri vanhu vamwari here? Eka, vese vanhu ava kune rimwe kwarakabhanwa Bhaibheri kune dzimwe nyika haridiwe kutomboonekwa, because vanoti i full of propaganda. Hamuna zita rinonzi mapfumo muBhaibheri, mune zita rinonzi mapfumo. Eka, konyaya yaJesu yamunoti hanzi iyi, Jesu akatifira tese, isisu pamakamuuraya tava tiripo here?
Iyo itopiki rimwe zuva here. Gai timbodzoka kumimanzi yenyu kuti zvii zvamungatimi zvinokuinspirai kuti munyore muwo mumanzi mutsva?
Magariro evanhu yezvinezvi nezuro ndakagugura nyaya yanonzani Patrick Mukwamba, makaiona?
Taura henyu.
Patrick Mukwamba ndiye mumwe akasumudzira music muZimbabwe, iye zvinezvi ari kushupika. Mashupikiro aari kuita akabuda ari paYouTube apo. Mukaenda paYouTube munomunzwa achitaura nhamo yake yese yazo. Hapana ari kumubatsira. Hapana. Alright, inini wiki nerunouya kuzondipa inini diki
unoya kuzondipa mari nemba. Ko Patrick uyu ari asina kana chaina chouyu. Mhm. Muri kumuona sei?
Aiwa ndizvozvo, dai pamwe dai manga semunhu ane namba dzake munogona kumubvunza, momutumira link yacho kuti batsira ava vari kutambura.
Aiwa isisi takatofunga kuno kuzi kuno kwandakandakazoona ndikati aiwa itikanga ndakanyarara isisi ndizvo vamwe waPatrick. Kudomhanya mhanya izvozvo kutsvaga mari yekuti nditumire Patrick.
Oraiti, uwo muri kutobatanidza homwe yekuti mukwanise
kubatsira. Ndikutotsvaga ndakati kana ndaadzimai vangu ndakavataurira vakandidhiwo vakataura vakati ngatibatsirei Patrick. Nezvata zvaakanditaurira zvakandichemedza musodzi.
Akati chii?
Hanzi ndinoenda kutaundi kunotengesa maCD twangu twakudhara itwo tudu. Pamwe ndinodzoka ne$2. Inomubatsire chii $2? Inomubatsire chii? Imba ari kutoita yekupiwawo neshamwari kunzi gara panapa. Ndakupawo kuti umboona pekugara. Tinofamba here munhu akanga aine zita Patrick akaita ndiyo akaita dzimba iyo vachibva kuhondo ava iye inonzi hanzi bonus yakaita mbiri iyayo. Dzimbo dzana Patrick achiridza ne4 Brothers.
Komana
zvinezvi hachisina kana chinhu but hapana ari kumutarisa ndomonopa vana Japraise ane motokari yake Japraise ane imba yake. Uyu asina chinhu.
Aiwa ndinoshuvira kuti dai vakazvinzwa uyezve vamwewo vakateerera vanenge vachida kumubatsira tichazotsvaga kuti titsvage nhamba dzake tigozoisa pano palinki panapa kuti vanodawo kumubatsira vakwanise kumubatsira. Nokuti matoya neimwe nyaya iyoyi yekuti vamwewo vaimbi vari kubatsirawo vamwe kuitira kuti upenyu huendeke.
Unoona izvozvo zvinoitiswa nekuti hatifunge zvinhu zviri important. Aiwa aiwa inonzi development ndeipi? Izvotati munhu angatiimba wozopedzisira asina kana chinhu, akugara imba yekukwereta, haana kana mari yechikafu, haana kana dhora pamiri pake. Vane dzimari munopa futi vamwe vane mari dzavo, vane dzimotokari dzavo ndo vamunobatsira. Ko uyu asina kana chinhu. Ndokubatsirana here kwacho ikoko?
Aiwa, mauya nenhingikiri suggestion yakanaka chaizvo. Saka manzwi enyu ekupedzisira ndeyekuti chii kune mafenzi enyu ari kuteerera?
Ngationanei sevanhu. Ini ndinotenda kuti mafanzi angu akatisvisa pandiri pano. Handisi munhu wokuningirika wokutananisana nemari. Pandakazvarwa Mavelas, ndakazvarwa ndisina kana hembe amai vangu. Kana ndichibva kuti ndichabva ndichadzokera ndisina kana chinhu, ndozvandiri izvozvo. Zvepasi pano izvi handina basa nazvo. Mauta andakaita ndo madzokera andichaita. Handidi kuti hanzi ndiivolvwe nekuti ndinobira vanhu mari. Dai ndakaendaiwo munhu uyo anoda zvemari, ndingadai ndakaramba ndichisapota vanhu varipa.
Zvino
mungadai muchinzwa kuti mukanya vane mafamu, mukanya vane dzimotikari, vane mabhenzi chichi, haisiyo taipi yangu. Kwete. Ndoda kuti vanhu vemuZimbabwe tive nerudo, tobatana, toita zvimwe zvinhu zvimwe chete zvinokuti nyika yedu ibudirire. Chakaipa tengati, kana chakaipa tinonongedzera kuti ichi chakaipa, kana chakanaka tinonongedzera kuti ichi chakanaka.
Aiwa, thank you so much Mukanya. Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Hurricane Hugo Thomas Mapfumo, Mukanya vanga vari pano nhasi, uyezve tanzwa kuri kubva kuna Nick Zemura, mumwe wanoita zvemaatsa. And that brings us to the end of our show here in Washington, and we thank all those that were watching us. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying have a very good day.